Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri kurume 7, 2017. Muzvare Linda Masarira votongerwa kupika kwemwedzi gumi nemisere vachibva havo kumba kwavo. Vafundisi vekumashonaland west voudza gurukota rezvedzidzo valazarus dokora kuti waro utsva hwedzidzo hwakaparurwa hauchengetedzi chitendero chemakristu. Madzimai ekumanikaland obatsirikana nechirongwa chekuchengeta pamwe nekukweretesana mari mumatunhu avagere. Tichakupai zviri kubuda kuurongwa huri kuitwa nemadzimai vemuZimbabwe pakucherechedza zuva reInternational Women's Day ririko mangwana. Muchirongwa chevechidiki paLive Talk The Connection na 8 PM tiri kutarisa kusvitsa makore maviri svondo rino murwiri wekodzero dzevanhu itaidza mara akapambwa nekutsakatika. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisa hii WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari dzitifarire.